Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anasi uri musi wemuvhuro chikunguru 8/2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndikuna munoyeuka zvakare mutungamiri wenyika angati ndipei mazuva 10 ekuti tigoona kuti ngazvigadzirise sei. Saka ndodaira kuti hurumende pane zvavagadzira zvavachauya nazvo mangwana kumitingi.
Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo muTuli Ncube vanoti vachawedzera vashandi vehurumende mari pamberi pemusangano wavo nevashandi ava mangwana.
Chokwadi kuti kutambira kwavo hakusi kwakaringana kuti pamwedzi pamwedzi, asi kuti kungave 6 months hatinyatoziva pari zvino, handisandanyatsobvunzisa zvakanaka. Asi ndichazvibvunzisa vekuministiri wacho ndibvo kuti zvakamira sei.
Vamiriri veZimbabwe kunyikishandi vemizinda vopedza mwedzi yakawanda vasingatambiriswe mari nehurumende. Vatsigiri veZANU PF vashoma vanoratidzira mbura wayo nenyaya yekukwira kwemutengo yezvinhu. Zimbabwe inoti iri kuongorora nyaya yekuurayiwa kwenzou nomwe kuHwange National Park nemuchetura weCyanide. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo muTuli Ncube vaudza musangano wavaita nevamwe vezvemabhizimusi uchikokerwa neBepa Naure Daily News kuti hurumende iri kutarisira kuwedzera vashandi vayo mari pamberi pemusangano nevashandi ava mangwana pasi pemubatanidzwa weJoint Negotiating Council unounza pamwe chete hurumende nemasangano evashandi vayo. Vamwe vashandi ava vatombosangana nhasi kuti vazive nyaya yemari yavari kuda kuwedzerwa. Mushandi wepasi muhurumende anonzi ari kutambira mari inosvika $430 yemaRTGS dollars. Vashandi vari kuchema kuti mari yavo haichatenge chinhu sezvo zvinhu zviri kuramba zvichikwira uku mari dzavo dzichishaya simba. Gavhuna veRBZ vaJohn Mangudya vaudzawo musangano mumwe chete uyu kuti vanhu nemakambani vane mari inodarika biriyoni imwe chete yekuti inotogona kutenga zvinhu zvekunze zvinokwana mwedzi mitatu. Mukuru wekambani yemagetsi yeZesa Holdings vaPatrick Chivaura vaudzawo musangano uyu kuti kambani yavo inoda mari yekuAmerica inosvika pamamiriyoni 14 pamwedzi kuti ikwanise kutenga magetsi. Mukusiya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata sachigaro werimwe sangano revashandi vehurumende reApex Council, amai Cecilia Alexander.
Ichokwadi, tine musangano mangwana pakati pevashandi vehurumende nehurumende. Ine one agenda item, feedback from government. I think munoudza kuti tanga takatura matambudziko arikusanganikwa nawo nevashandi both kuNGNC uye tikazosvika zvekwapuresident tikange tataura maproblems atiri kusangana navo kuti mari haichakwanisa kutenga, mapurizes ari kuramba achikwira. Saka tinotarisira kuti mangwana, miting yamangwana, gavhumendi iri kuuya nepozisheni yairi kuuya nayo. Ndofunga munoyeuka zvakare kuti mutungamiri wenyika angati ndipei mazuva 10 ekuti tigoona kuti ngazvigadzirise sei. Saka ndodaira kuti sehurumende pane zvavagadzira zvavachauya nazvo mangwana kumiting.
Imi sevashandi muri kufunga kuti imari yakawanda zvakadii ingakukwanirei tichitarisa mamiriro akaita zvinhu?
Chinooneka ndechekuti kuti nditange kutaura mafigures paStudio 7 panapa tisati aenda kumanegotiation. Sekuya panozonzwana vari kunegotiata in bad faith. Ndofunga ngatimirei kusvika mumiting yemangwana yapfuura. Kana yapfuura tinozotaura ndichikuturirai kuti kana tapinda tichi tinoda chii uye ivo vanga vachitiva nokuti ofa sei. Ndinogona kutaura pamwewo vachitoudza kuti ofa mupi. Saka zvinhu zvakangonaka pamanegotiations kuti tinegoshete futini kuti fesi.
Asi imi sevashandi vehurumende makabatana here? Nekuti tinombonzwa vamwe vachitaura zvavo, vamwe vachitaura zvavo, zvinenge zvichifamba sei?
Imi semutungamiriri ndinokonfirma kuti takabatana. Mukatarisa maunions ari muhurumende anogona kusvika 16. Ndofunga kana pane vanotaura vachiti hatina kubatana vanogona kunga iri union imwe kana union mbiri. Saka tichitarisa zvedu, tichitarisa manumbers, tinoona kuti zvinodiwa nevazhinji zvinenge zvine vazhinji ndo zvinhu chaizvo zvinenge zvishwaniswa mugwara rakanaka. Hapashayikwewo vanoto isusu hatizivo kufamba nevamwe. Kwese nyange mukatarisa nyange matongerwo enyika, nyange kumachechi, nyange kumakrab, but isusu tinoda kutosangana. Patinoti isusu vazhinji ndopavanosangana, ndinodaira kuti ndopanotaurwa zvinhu zvichemo zvevanhu vakawanda.
Vanga vari sachigaro herimwe sangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council, amai Cecilia Alexander, vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro, vashandi vekumizinda yeZimbabwe pamwe nevamiriri venyika munyika dzakawanda vanonzi vari kunonga svosve nemuromo sezvo vachinzi vamwe vatove nemwedzi inodarika mitanhatu vasati vatambiriswa mihoro yavo. Izvi zvinonzi zvave kukonzera kuti vamwe vevashandi ava vabudiswe mudzimba dzavari kugara sezvo vari kutadza kubhadhara dzimba dzavagere, vamwewo vachinzi vave kukundikana kubhadharira vana vavo mari dzezvikoro munyika dzakasiyana-siyana dzavari kudzidza. Vamwe vashandi vekumizinda iyi vataura neStudio 7 vatisingakwanisi kudoma nemazita sezvo vasingabvumidzwi kutaura nevatori venhau, vati havachamboziva kuti remangwana ravo rakamira sei sezvo pasina kana tarisiro yekuti vanobhadharwa riini. Kutanga kwegore rino, bepanhau renew Zimbabwe rakazivisawo nezvekurangwa mabasa kwevashandi vekumuzinda weZimbabwe kuMozambique, vachinzi vainyunyuta nekusatambiriswa mihoro yavo kwemakore matatu. Studio 7 yakundikana kubata munyori mukuru mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika, Ambassador James Manzou, kuti tinzwe udivi rehurumende panyaya iyi. Asi sachigaro vekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vari mumiriri wemakonde vakindness paradza vezanupf, vanoti komiti yavo inoziva nezvematambudziko akatarisana nevari kumizinda yenyika iyi, vachiti dambudziko guru nderekuti nyika iri kutatarika kuwana mari yekunze inodiwa pakubhadhara vashandi ava. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ichokwadi kuti kutambira kwavo hakusi kwakaringana kuti pamwedzi pamwedzi, asi kuti kungave 6 months handinyatsoziva pari zvino, handisandanyatsobvunzisa zvakanaka. Asi ndichazvibvunzisa vekuministiri wacho ndinzwe kuti zvakamira sei. Asi ichokwadi, chiri kunetsa ndakambotaura nagavhena wereserve bank vamangudya, inyaya yekuti hatina mari yekunze sekungonetseka kurungoita nyika kuno. Naizvozvo futi zviri kunetsa, mari chaiyo chaiyo iriko kubhengi, asi kuzowana mari yekunze manje ndo iri kunetsa. Asi maRTGS ariko, asi vanhu vedu vekumaembassies kwedu vanotambira nemari yekunze, saka ndo iri kunetsa. Irosvo ndirakapera iro ndandiri kuRussia kuMoscow, ndikaita musangano naambassador weikoko nevasenzi vedu vari paembassy ipapo vachitaura nyaya iyoyo. Saka ndichaona minista kuda svondo rino kana kuti permanent secretary tigadzire nyaya iyoyo tioni takamira sei.
Asi akasike kutanga vaparadza pachitariswa kana kusanganikwa nedambudziko rakadai, chii chiri kuita kuti pasatorwa matanha anoita kuti rigadziriswe kamwe chete?
Nyika iri kunetseka panyaya yemari yekunze, izvo zvinozikanwa izvo. Saka kuti tingati zvinhu zvinyowani hazvisi, nekuti chiri kuitika ndechekuti iye zvino panotambira masivu sevhan ndo panotambirawo vanhu vedu vari kumaembassies vanaambasada nevanhu vari ikoko. Saka taakuda kutoti titochinja, taakudzokera zvaimboitwa kare zvekuti mari yacho iuye kuministry yeforeign affairs and international trade. Vekuministry of foreign affairs and international trade vozotumira mari iri cash kumaembassies edu ari pasi rose rinei, ndokuti zvinhu zvifambe zvakanaka.
Chii chinoita kuti vasatora vanhu vari kumirira nyika kunze sepriority?
Aiwa, ipriority. Maembassies edu ipriority. Dambudziko nderekuti mari yacho inenge yakawandirwa, saka zvirungonetsa mapandi ese.
Vanga vari sachigaro vekomiti yeparamende inoona nezvekukwidzana nedzimwe nyika vari mumiriri wemakonde mudare reparamende vakindness paradza vebato rezanupf vari parunare muHarare neStudio 7. Mitengo yezvinhu inonzi iri kutokwira pane kuti inge ichidzika sezviri kutarisirwa nevanhu vakawanda zvichitevera danho rehurumende rekumisa kushandiswa kwemari yekunze munyika. Kukwira kwemitengo uku kunonzi kwaita kuti nhengo dzezanupf mubulawayo dzipinde mumigwagwa dzichiratidzira dzichinyunyuta kune vemabhizimusi vanonzi vari kukwidza mitengo ava. Asi vamwe vanoti kuratidzira uku kwanga kuchitungamirwa natete vemusangano muzanupf vaVictor Matema Danda hakuna kunyatsobudirira nekuda kwekushaya vanhu vapinda mukuratidzira. VaMatema Danda vanonzi vaguma vopinda muzvitoro vachibvunza mitengo yezvinhu. Mapurisa anonziwo anga akachengetedzawo zvimwe zvitoro zvikuru zvinotengesa zvekudya pachitarisirwa kuti vanga vachida kuratidzira ava vangazongokonzera mhirizhonga. Studio 7 yakundikana kubata vaMatema Danda sezvo nharembozha yavo yanga ichingorira isingadairwi. Asi nyanzvi mune zveupfumi vamasimba kuchera vanoti nekuda kwekuramba uremu hwedhora rekuAmerica huri pamusoro, izvi ndizvo zviri kuitawo kuti mitengo yezvinhu irambe iri pamusoro.
Ichokwadi kuti mitengo iri kuramba ichikwira zvikuru sei zvikonzerwa nekuti tikatarisawo rate reUS dollar riri kurambawo riri pamusoro, harina kudzika zvakanyanya. Rakadzika zvaro kubva kuma15 kwaranga riri kusvikawo kuma9-10 kwaravari iko zvino. Saka mitengo pakataurwa Statistical Instrument 142 yakabva yaramba ine mitengo yaitarisirwa maUS dollar anoramba ari kuma15 ndokwaichiri nanhasi. Kana kuri kudzika yangotiwo dzike zvishoma, uye zvinza zvadzika zvinhu zvishoma-shoma zvisiri zvinhu kuti vanhu vangangoda kunge vachishandisa zuva nezuva. Zvinhu zvinoshandiswa nanhu zuva nezuva zvichiri zvakakura.
Tanzwa kuti veZANUPF vanga vachipindawo muzvitoro kuBulawayo vachitarisawo mitengo, uye panga paine mashoko ekuti vanga vachirongawo kuratidzira pamusoro pemabhizimusi ari kukwidza mitengo. Danho iri munoruonawo sei?
Ya, ikodzero yavo sebato kuti vange vachiita izvozvo, asi handioni zviri zvinhu zvinoita kuti zvinhu zvienderere mberi zvikuru sei kana zvichitungamirirwa nereporta redefense vaMatema Danda. Takatarisa kuti isusu nenyaya dziya dzinombotaurwa dzemaprice control hurumende inenge ichiti haidi kuti inge ichiita izvozvo. Saka hatinenge tichitarisire kuti pamberi pazvo pangaenda makurukota, nekuti makurukota ndo anenge atiizwisa zvinhu zvine zviti ivo havo sebato ikodzera kuti kana vasiriwo kufara nezviri kuitika vange vachiita mademonstration.
Asi hamuoni here riri danho rinobatsirawo kuti patarwe mitengo kuitira iiswewo pekuti veruzhinji vanosvikira?
Mitengo kutarika kwayo hunge vanotenga zvinhu vakwanisa kuwana mari yekunze kuti vanotenga zvinhu zvavanoshandisa kunze kwenyika vachiuya nazvo muno. Ndo zvinhu zvinoita kuti mitengo isvikire. Saka kana mari yawanikwa kumabhengi kana vanhu vakukwanisa kutenga foreign currency pasiri pamusika, mitengo inodzikira, hairidzirwe bhera.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vaMasimba Kuchera vari parunare muHarare neStudio 7. Mutevedzeri vasachigaro weMDC vaJob Scala vanonzi vadaidzwa kumapurisa eLaw and Order muHarare zvichitevera mashoko avanonzi vakataura kubhikita ari kunzi nevehurumende akanangana nekuda kupidigura hurumende. Vachitaura neStudio 7, vaScala vatenda kuti vadaidzwa kumapurisa nenguva dza9 mangwanani. VaScala vanonzi vakataura mashoko aya kubhikita, uye vanzi vakati vamunangagwa vachabviswa pachigaro sarudzo dza2023 dzisati dzasvika. Munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vambenge vashorawo zvikuru mashoko avati akataurwa neimwe nhengo yeMDC yavasina kuda kudoma nezita, avanoti akanangana nekuda kupidigura hurumende. Mumashoko kuvatori venhau vaMangwana vati vanodzivirira nyika vakagadzirira kudzivirira zvakadai kuti zvisaitike. Vati vanopikisa ava vanogona kunge vari kuda kutanga musindo kuti vasungwe nechinangwa chekuvhiringidza musangano pakati pegurukota rezvekutyidzana nedzimwe nyika vasivusiso mwoyo negurukota rezvekutyidzana nedzimwe nyika muBritain vaJeremy Hunt nemunyori mukuru weCommonwealth Baroness Scotland. Vati havasi kuzodya chirauro chiri kukandwa nevanopikisa ava. asi vachipindura mutauriri webato reMDC vaFortune Molokele vati vari kufunga kuti mashoko aya akanangana nemashoko akataurwa navaJob Scala vanova mutevedzeri wasachigaro webato iri. Studio 7 aina kukwanisa kubata vamangwana sezvo vanga vari kuLondon. Asi mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMolokele.
Semutangano weMDC toda kuti Zimbabwe yese izive kuti hatina uronga wokubvisa hurumende tichishandisa mhirizhonga roviolence. SemDC tiri sangano rinoshandisa umbiro remitemo yeZimbabwe, totevedzera constitution yeZimbabwe. Saka toda kuti vanhu vese Zimbabwe vazive kuti zvaitaura naana Sikala aida kuedza kutsanangura kuti hatisi kuda kuti timirire maelection a2023. Tofanira kushandisa mamwe makodzero atinawo muconstitution yeZimbabwe kuti tibatsire kuti Zimbabwe iendere mberi.
Asi pane zvimwe zvingaitwa here vaMolokele zvisiri sarudzo kuti hurumende ibviswe pachigaro?
Ndo zvatoda kuti tibatsire hurumende kuti tigare pasi, zvinonzi muchirungu madialogue, mapolitical dialogue, kuti tigare pasi semhuri yeZimbabwe titaurisane kuti tingashanda sei pamwe chete kuitira kuti tigadzire nyaya yepolitical impasse. Because vanhu vanoziva sarudzo rakaitika last year raPresident, isusu MDC hatina kugamuchira maresults acho.
Asika iyo hurumende yacho iri kuti pane mumwe musangano uri kutoitwa kare nemamwe mapato ezvematongerwo enyika, imi makati hamudi kupinda imomo?
Takaramba kupinda because isusu semusangano weMDC tinotenda kuti ivo vaid ndivo vamwe vanhu vanofanira kugara pasi kuti tigadzirise nyaya yeZimbabwe. Saka hazibviri kuti iye kuti ave iye refu ave coach anofanira kuya kumeeting achibatsira nevamwe kuti tishande pamwe chete. Saka tinoda kuti kuite angaita mediator, angaita facilitator oro kubatsira kuti titaurisane pamwe chete.
Mutauriri webato reMDC vaFortune Molokele vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari parwendo rwavo rwechimakumi matatu nenanhatu vachienda kunze kwenyika mukati memwedzi makumi maviri apfuura. Nzendo dzose idzi vari kuenda vachishandisa ndege dzavari kubhadhara kubva kuDubai. Asi kufamba kwavaMnangagwa vachienda kunze kwenyika kunonzi kwakonzera mutauro munyika, vamwe vachiti kufamba-famba uku kuri kupedza mari yenyika, asi vamwe vachitiwo kufamba kwavo kuchaunza pundutso mune remangwana. Pari zvino vaMnangagwa vari kuNiger kumusangano wakanangana nekusimbaradza nyaya dzekutengeserana muAfrica weExtraordinary Session of the Assembly of the African Union on the African Continental Free Trade Area. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vamwe munyika vanoti havasi kufara nekufamba-famba kuri kuita vaMnangagwa, vachiti kupedza mari yenyika iyo yavanoti inofanira kunge ishandiswa kuita zvinhu zvinosimudzira magariro everuzhinji. Izvi zvatsinhirwa nemutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vatavani moyo, avo vati mazakwatira emari ari kushandiswa navaMnangagwa vachimbeya munyika dzakawanda imari inogona kugadzisa matambudziko akatarisana neveruzhinji akafanira nekushayikwa kwemagetsi, mafuta edzimotokari nezvimwe zvakadaro.
Zvanga zvakakosha kuti vambotsaudza mufambiro wakadai, zvikuru sakana nyika iri panguva yakaoma yairi. Nekuti tinoona kuti kazhinji kacho kana kuti nguva dzose vari kushandisa duta vanhu kana gondo ravanoshandisa ndarekunge vachihaya kubva kunyika yeUnited Arab Emirates, inova inotya mari zhinji.
Zvataurwa navamoyo zvatsinhirwawo nemunyoro anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muMDC muzvare Gladys Hlatshwayo, avo vati kunze kwekuti vaMnangagwa vaswere vachitenderera kune dzimwe nyika dzisina kana chadzinadzo, vanofanira kushandisa vamiriri veZimbabwe vari kunyika dzavari kufambira idzi, zvinozoita kuti homwe yehurumende ichengetedzeke.
Zvinhu zvinofanira kunge zviri pamoyo pepemutungamiriri weZimbabwe pane ino nguva. Asi tiri kuona vaMnangagwa vachipesuka chaizvo nenyika dzose, vachifamba-famba zvisingaenderani nemari yatinayo uye nemamiriro akaita kunze, zvikuru sei takatarisana nenyaya dzeupfumi. Isu tinoziva kuti kunyika dzakasiyana-siyana tine vamiririri vatinavo vatingati maambassadors pachirungu. Tinenge tichifungawo kuti mamiriro akaita kunze zvakakodzerawo kuti hurumende inge ichituma maambassadors kuenda kune misangano dzakasiyana-siyana.
Asi nengo ye ZANU PF, vatafadzwa mugwadi, vati kufamba kurukwitwa vamunangagwa vachienda kumisangano ye African Union, pamwe nesangano renyika dziri kuchamhembe kweAfrica, chinhu chakakoshera nyika zvikuru, sezvo kumisangano iyi kuriko kwavanosangana nevatungamiriri venyika dzakawanda. Vamugwadi, vati hapana chinofamba muhurongwa hwehurumende, hwekuedza kugadzirisa ukama hweZimbabwe nenyika dzepasi rose. Kana vamunangagwa vakaswera vachidziya mushana vagere munyika.
Changada kuti vana vemuZimbabwe vazive ndechekuti kuti nyika ino ibudirire uye kuti zvinhu zvose zvatiri kuchema nazvo matambudziko atiri kusangana nawo anosanganisira mabasa, anosanganisira nawo poverty chaiyo chaiyo. Ose waya anokwanisa kungodzimba chete kana tichinge takwanisa kuwana investment munyika. And investment inouya neforeign currency haisi yomuno nekuti muno tinoshandisa mari yedu yakaunzwa navamutuli. Asi takuda ma investors ekune dzimwe nyika.
Asi nyanzvi munyadze zvematongerwo enyika uye vari gweta rinoshanda nesangano rinorwira kodzero dzevanhu kuchamhembe kweAfrica reHuman Rights Watch vadewa mavhinga vaudza Studio 7 kuti vamunangagwa vanofanira kugara pasi nemakurukota ehurumende yavo votsvaga nzira dzavangagadzirise nadzo zviri kunetsa munyika.
Chinoda kuti chionekwe ndechekuti vanofanira kuziva kuti munhu unonatsa kwawabva nekuti kwaunoenda usiku. Chinoita kuti zveupfumi zvezimbo zvibudirire kuva nerunyararo kuyanana nekugara zvakanaka kwevanhu mukati meZimbabwe ndo zvinounza vaya vane mari vachiona kuti aiwa iko zvino vanhu veZimbabwe vagere zvakanaka. Ndo zvinofanira kunge zviri chekutanga chinofanira kuitwa.
Dzimwe nyanzvi munyadze zveupfumi nematongerwo enyika dzinoti kubva zvavakatora masimba kubva kune vaimbo vemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe, vamunangagwa vaita nzendo dzakawanda kunze kwenyika asi pasina chinobatika chavati vadzoka nacho kunzendo idzi. Vamunangagwa vashanyira nyika zhinji dzemuAfrica uye dzimwe dzakaita seSwitzerland, Belarus, Azerbaijan, Russia, Qatar nedzimwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Thomas Chiripasi.
Mumwe murume akapfurwa akafa nemapurisa pakati pedhorobha rechinoi masvondo maviri apfuura. Akazoradzikwa nezuro kumhangura asi dzimwe hama dzake dzichiti dzinoda kuripwa nehurumende. Atachiguriwa anotipa nyaya inotevera.
Muchakabvu Sales Zengwe avo vainge vaine makore makumi mashanu vakapfurwa nemapurisa vari mumotokari yaifungidzirwa kuti yainge yabiwa kuHarare mwedzi wapera. Vazingwe avo vaizivikanwa semutengesi wemabhanana kumhangura nemuchinoi vainge vauya muchinoi kuzohodha mabhanana ekuzotengesa apo vakakwidzwa motokari yerudzi rweToyota Wish yaifungidzirwa kuti yainge yakabiwa. Mudzimai wemufi, amai Salombere, vanoti murume wavo ainge asiri mbavha asi mutengesi wemabhanana sezvakapupurwa nevanhu vakawanda parufu. Amai Bere vanoti zita remurume wavo rinofanirwa kuchenurwa.
Ndanganchifunga kuti vasati vakomba nzeta mhuri. Ndanganchifunga kuti aivabudisa sekubudisa kwavakamboita kuti imwe yembavha tauraya ikafira ipapo. Because ini murume wangu ndiye ega akangozikanwa nzaka akafira ipapo. Saka vanhu pavakangonzwa izvozvo vakabva kuti murume wangu ndombavha yacho yaurayiwa. Asi zvichizikanwa nenyika nemhangura yese, even chinoi, mavendors, even vamwe mumashops vanotovaziva. Because murume wangu aizikanwa anga achishanda kufarming city kudhaya. Akazobuda obasa kufarming city akata ngokuti abasere mabanana ero ranga asiri munhu anonzi azikano. Chandiri kukumbira ndechekuti ngavataure sekutaura kwavakamboita panews kuti imwe mbavha yafira panzvimbo.
Amai Bere vanoti mapurisa haana chavakabatsira nacho parufu kunyange kutumira mashoko enyaradzo.
Hapana munhu akambouya pano, ndakangozvikwirira ndikaenda kuchinoi. Ondinongosvika mapurisa achimutamudza chitupa chake nefoni yake nemabanana anga ahodha. Anga asara pane mamwe akaraswa achinzi anga azara ropa. Ndo zvinhu zvandakamutambidzwa pari kusvika pari nhasi hapana kana mumwe wemapurisa ati asvika pano.
Sekuru wemufi vanonzi vamunashe Chitsa vanoti chiitiko chekufa kwemuzukuru wavo hachina kuvafadza semhuri uye vanotarisira kuziva kuti zvakaitwa nemapurisa zviri pamutemo here.
Chiitiko hachina kutifadza, ndo chokutanga. In fact chinhu chakatishoka. Asi still tine tariro yokuda kuti tindise kuti mamejas akatorwa nemapurisa ndo angari best rekuseva ma innocent lives.
Mutauriri wemapurisa mudunhu reMashonaland West, Inspector Clemens Mabwazara, vanoti nyaya yekupfurwa kwavazingwe yava mumatare dzimhosva ayo achazeya kuti vaone kana paine pakakanganiswa sezvo mapurisa aiita basa ravo.
Pafa munhu panovhurwa doketi resati, pavhurwa sudden death doketi zvoinvestigate. Then kana zvainvestigatewa zvoendwa kukoti, koti ndinonopa verdict kuti mafira akaita munhu uyu anga miyai ingapesiwa sei nemafira akaita munhu. Then the court will decide. Isu semapurisa tetongomirira the verdict that will be given by the courts.
Muna 2018 mumwe murume vamuchesa achatsama vakapfurwawo nevanofungidzirwa kuti mapurisa kumaobhura muHarare vari muhofisi mavo, uye nyaya iyi yakaendeswa kumatare edzimhosva sezvo hama dzake dziri kuda kuripwa. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Chando chegore rino chinonzi chakarova zvakakonzera zvirwere zvakasiyana-siyana. Kirimu Dzamiri anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mudzimai anogara kukuwadzana extension amai Rudo Gutsa vanoti vakarwara zvinotyisa kwemasondo maviri, uye mwanakomana wavo mudiki akaitawo chirwere negusoro raivanetsa.
Mushonga wacho yanga isiri kuwanika. Musoro, dzungu, maziso, ndandisina voisi, kutodzoka kwevoisi. Ende chikosoro chacho chinorwadza chiya chekuti ukakosora pane vanhu chinoita kunge chinobaya chiya chekuti unonwa mvura. Ndakarwara ini, handidi kuhangu nekutaura zvakawanda.
VaEdson Nzimbe avo vanogara kuEastleigh vanoti chando chegore rino chakavatonhora zvokuti vaitoita sokunge munhu ane chirwere chemalaria. VaNzimbe vanoti vakaenda kuchipatara asi havana kupiwa mushonga wekurapa chirwere chainge chavabata.
Rinoti chando chakatonhora zvatasingatarisire zvekuti chakarwarisa. Inini pachangu ndakarwara kunge munhu ane malaria, ndikaenda kuchipatara but vakashaya medication vakazonditi flu.
Amai Gutsana VaNzimbe vamwe vevanhu vakawanda zvikuru vakabatwa nezvirwere zveupper respiratory tract infections munguva yechando. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubazi rezveutano huwandu hwevanhu vakabatwa nezvirwere izvi kusvika pari zvino. Asi mumwe nyanzvi munyaya dzeutano Dr Joseph Chiripanyanga vanoti vakaona vanhu vakawanda vaichururukadziwa kuhetsura kupindwa nechando zvakanyanyisa, izvo zvairatidza kuti zvirwere izvi zvainge zvatokomba. Dr Chiripanyanga vanoti zvirwere zveupper respiratory tract infections zvinotapuriranwa kubva kune vanenge vachikosora nekuhetsura zvakanyanyisa vasingavhare miromo nemhino dzavo.
Pakukosora bata muromo, kana uchihetsura bata muromo, kana ukagara une handkerchief yako paunokosora unonyatso kuvhara muromo wako nemhino yako zvakanaka. Kana uchifura madziwa uchifuriravo pahandkerchief yako kuti bhagi iri utachiona husaspread husaende kune vamwe vanhu. Tikadaro zvinobatsira kuti utachiona hweflu yacho iyi bhakteria yacho inenge ichikonzeresa futi kuti zviite wese.
Dr Chiripanyanga vanoti munhu akaramba achirwara asingarapwi, chirwere ichi chinodzika kumapapu ake chokonzera mabayo ayo anogona kuuraya murwere.
Ukaramba uchirwara neflu iyayi ya bhakteria inokwanisa kudzika yopinda muchipfuva, yopinda mumapapu, ikapinda mapapu akwanisa kuita zvakaita sana nyumonia.
Dr Chiripanyanga vanoti kana munhu akanzwa muviri wake wava kupisisa anofanirwa kumwa mvura yakawanda, uye kukurumidza kuenda kunoona vana chiremba kwete kuverengera.
Kurumbidza kuenda kuchipatara, uyezve inwa mafluids akawanda anobatsira kuti uite rehydration, because kana waita rehydrate it means uchaminimize machance ekuita macomplications ezvimwe zvakaita semaheadaches, kuzopera simba mumiri, because fever, kukwira kwetemperature kunokonzeresa kuti mvura ibude mumiri mako. Paunenge uchiderera paipai mvura inenge ichibuda mumiri, saka unogumawa nedehydration.
Dr Chiripanyanga vanoti vanhu vanofanirwa kupfeka zvinodziya nekunwa zvinwiwa zvinopisa kuitira kuti vasabatwe nyore nezvirwere izvi. Dr Chiripanyanga vanoti chirwere ichi chinofanirwa kungwarirwa zvikuru nokuti chakanonoka kurapwa chinogona kukonzera rufu zvikuru kuvanhu vakwegura pamwe nevana vadiki vari pasi pemakore mashanu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Tinotenda Kiri. Musakangana chirongwa cheLive Talk na 8 PM, apo tiri kutarisa nyaya yekudhura kwemutengo yezvinhu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndekusiyai mina Standekile Mhlanga.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7, ngomvulo mhlaka 8 kuNtulikazi 2019, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Ezomkhangazi zeZimbabwe siyibheka ziye kuhlobo lamanye amazwe azilungiswanga. Yikho lapho umthuli ongabe phambanisa khona ukuthi acabangele ukuthi kungalungiswa ezomnotho ezombangazi zingalungiswanga. Ezokuntshontsha kwabantu ngezalo okwenzakala kudala kungalungiswanga.
Umphathi Ntambo obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe yikho okubangele ukubhidlika komnotho welizwe.
Esukubana uqathekileyo ukuthi okwenziwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa nxa esiba lalezi nhambo zixhumanisa iZimbabwe lamanye amazwe njalo lokhu kubuya kumanyane le policy position yaseZimbabwe yokuthi iZimbabwe is open for business.
Abantu baveza imbono etshiyeneyo ngendlela umongameli Emmerson Mnangagwa ahamba ngayo emazweni awezwekazi le-Afrika laphetsheya kolwandle ekhankasela ukusungulwa kwamabhizimusi eZimbabwe. Amapholisa eHarare namuhla ameme umsekeli kamgcini sihlalo we-MDC uMnumzana Job Sikhala phezu kwamazwi awethulwe ngomgqibelo eBikita. Zonke lezi ndaba nezinye lizozizwa kulo msakazo. Umphathi Ntambo obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe yikho okubangele ukubhidlika komnotho welizwe njalo ukumiswa kwalolu hlelo okuzadala umahluko. UMnumzana Ncube obekhuluma emhlanganweni oqoqwe intathelo izindaba namuhla wengeze wathi uhulumende uzakhuphula iholo lezisebenzi zakhe kunyanga ezintathu ezilandelayo njalo uzaxoxisana lazo ngalolu daba. Njalo uzaxoxisana lazo ngalolu daba kusasa. Ukhuthaze njalo abamabhizimusi ukuthi bakhweze iholo lezisebenzi ngoba kusobala ukuthi bayathola inzuzo. Ekhuluma emhlanganweni ofanayo, usibalukhulu webhanga lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe uMnumzana John Mangudya uthe okubuyisela ilizwe emuva ukuthi abantu abazithembi inhlelo zikahulumende njalo ilizwe alizikhandeli impahla zalo okuyikho okuzalungiswa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe loMnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe yena othi uvumelana lokumiswa kokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe ngendlela yokuthuthukisa umnotho welizwe.
I-example esetshenziswe ngomunye umuntu kuthena, i-America uma ifuna ukuthenga bese isinkwa seZimbabwe isebenzisa i-example elula. Ayisoze ma ifuna uku-importa ithenga from Zimbabwe so ithenga eZimbabwe. Why? Ngoba iZimbabwe isebenzidola yabo. Uma bephethe i-10 rand bese bafuna ukuthenga isinkwa, bazoyekela bayethenga isinkwa semtshana nge-exchange rate ezobakhosta mhlawumbe 7 rand for isinkwa basithenga phi eNamibia kumbe e-South Africa. So uqinisile, baqinisile ngoba-ke eqinisweni la sizokwazi inolethi ukwenzela ukuthi sesuka lapho-ke bese senza ama-decisions sisisisa. So ngeke kube-ke bethenga eZimbabwe anything. Loko loko ukuchwabhanisa ongakubiza ukuthi ama-industries ngoba bengasela competition asisebenzisa i-example yakudala esikhule siyazi locals ngoba asisebenzisa isinkwa. Ngiyazi ukuthi akulasinkwa esi-exportwayo but ngenza ukuthi abantu bakuzwisise kahle. Ithi i-America ifuna ukuthenga idofu yesinkwa ayisoze iyithenge lobels. So ibe lobels nenkampani isihlehli siyaphansi ngoba ayikhona ukuthi ithengise izinto phandle kwelizwe ukwenzela ukuthi ilethe okuthiwa imali evela phandle kwelizwe especially imali eqinileyo ezoyenza ukuthi umkhono wabo usuqala ukuvuka. So lelo liqiniso whether likhulunywa izanu kumbe likhulunywa i-MDC kumbe likhulunywa ngubani liqiniso ukuthi vele lokhu sikubheka njengento besifuna ukuthi siyenze siqhubekela phambili. Inkinga eba khona ukuthi ezomkhangazi zeZimbabwe siyibheka ziye kuhlobo lamanye amazwe azilungiswanga. ikho lapho umthuli ongabe phambanisa khona ukuthi acabange ukuthi walungiswe ezomnotho ezombangazwe zingalungiswanga ezokuntontsha kwabantu bezana okwenzeka kudala vele kungalungiswanga.
Abanye njalo bathi njengoba le bond note ekhona elungasoze uyitshintshe, manje abantu abakumabhizinisi bazawoda njani kumbe bethenge njani impahla zabo?
Uyi-currency angithi sokuyizim dollar bet. Angiyazi ukuthi kunama-challenges awemfulu le mali okuthiwa i-inflation eyiyo futhi enye izinto i-ZANU-PF engayicabangisisanga. Angazi ukuthi bafuna ukwenza simanga bani on that issue. Omthuli bacabanga ukuthi bangathinta kube i-dollar kube yimali yamaqini eZimbabwe. Ma ukuthi uthengisa South Africa kuzaba le-exchange rate ngoba sokuyimali akuse your bond note. So but we still want to wear them over sixteen. No matter what, ilizwe zombangazwe zilungile yini ukuthi imali le ingadliwa yini inflation phela futhi vera back to zero njengoba nje ke aba ku-zero ngesikhathi sikamgaba.
Lo ngumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe, sixoxelaye ese-Johannesburg kwele South Africa. Lo umsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 13860 laku 15460 kilohertz ku shortwave. Uzulu seveze imbono etshiyeneyo ngendlela umongameli Emmerson Mnangagwa ahamba ngayo emazweni awezwekazi le-Afrika laphetsheya kolwandle ekhankasela ukusungulwa kwamabhizimusi elizweni kanye lokuqinisa ubudlelwano lalawo mazwe. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi umongameli Mnangagwa esegade indizamtshina elubhekise kwamanye amazwe awenhlanganiso e-African Union laphetsheya kolwandle. Umnangagwa ubesedolobheni leNiame kweleNije emhlanganweni wokusungula uhlelo lokuthengiselana olwe-Africa Continental Free Trade Area oluzavula amasango amazwe awe-Africa ukuze athengiselane impahla ngokukhululekileyo kungela kuthelisana. Ubikwa ehle wathatha ithuba lokukhulumisana leyinye inkokheli ye-Afrika egoqela umongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa bexoxa ngokuthengiselana amandla kagetsi. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Richard Mahomva uthi kuqakathekile ukuthi uMnangagwa axhumane lenkokheli kanye labosomabhizimusi bakwamanye amazwe.
Esukubona uqathekileyo ukuthi okwenziwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa nxa esibala lezi nhambo zixhumanisa iZimbabwe lamanye amazwe, njalo lokhu kubuya kumanyane le policy position yaseZimbabwe yokuthi iZimbabwe is open for business.
UMnangagwa wethekelele amazwe amane ngempumalanga ye-Europe ngozibandlela agoqela iRussia, Belarus, Azerbaijan leKazakhstan lapha alobelana izivumelwano ezithize zokuthuthukisa ezamabhizimusi lenotho yelizwe. Nyakenye uMnangagwa wethekelele kwele Angola lapho amanyane lenkokheli yeSADC bathakazelela ukukhululwa kweAngola libutho leSADC. Ngenyanga edluleyo kaNhlangula uMnangagwa ubese eMozambique emhlanganweni we-US Africa Summit. Kodwa enye ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Chenisani Ntungagwa uthi kuqakathekile ukuthi uMnangagwa aphiwe isikhathi sokuthi akhe ubudlelwane obuhle lamanye amazwe.
Indaba yemhambo le akukho isikhathi sonke lokho okungaletha into kodwa ke lasibile sinazelele ukuthi iZimbabwe isekufudeni. So ngamafitshane ngathi mina kumele sinike isikhathi imhambo le sibone ukuthi izasibethelani.
Kodwa ukhokhela inhlanganiso emela abaphika ngokuthengisa eyebulawayo Vendors Association umnumzana Mike Ndiweni uthi indleko edalwa ikweboleka indizamchina zakwamanye amazwe ekuhambeni kwakhe inkulu kakhulu.
Mina ama foreign trips la uhamba kuphuma phandle kwelizwe akwakhanya ukuthi kulethe utshintsho bani, ngoba izinto lokho eziwoma imali lokho isebenza iphuma yenza ukuthi bahaye amafremachina.
Umsekeli womkhokheli wohlangothi lwabesifazana kubandla le-MDC unkosikazi Phyllis Ndlovu ugcizelele kulokhu ethi ukuhamba kwakhe akulethi lutho.
Akusebenzi abantwana bethi generation enelekasasithandi. Xa uhlangana labo lapha nohamba kuthi ungu-M P bahlawa kubuze bathi vele into elilande eparliament aliyazi kuthi kwenzeni ukuthona lihamba kuphela liwelithi izimali lisemazweni likuya lilengisa izandla lingelalutho. Khonokhona kuyasihlupha, kuyahlukuluza kakhulu elizweni.
Okukhathaza abaningi kuthi uMnangagwa uqhubeka eboleka indizamchina zohlonzi lwaphezulu emazweni afana labo United Arab Emirates ezilendleko enkulu kakhulu. uMnangagwa uvame ukuhamba ngendizamchina yeBoeing 737 ebhadalela inkulungwane ezilithumi lambili zamadola eMelika, $12,000 ngehola elilodwa. Lokhu kubikwa ugebha kakhulu esikhwameni sikahulumende. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz.
Amapolisa eHarare namhla ameme umsekeli kamgcini sihlalo weMDC uMnumzana Job Sikhala phezu kwamazwi awethule ngomgqibelo eBikita lapho abikwe ethe khona ibandla lakhe lizagenqula umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa ukhetho luka-2023 lungakafiki. uMnumzana Sikhala ukufakazile ukuthi ubizwe ngamapolisa ogatsha lwe-law and order njalo uthe uzahamba kusasa ekuseni. Embikweni awethule namhla uhulumende usolwe amazwi kaMnumzana Sikhala esithi uza kwelula isandla somthetho ngendlela elukhuni alubana ibandla leMDC te lalinga ukumgenqula. Lanxa amapholisa esebize uSikhala phezu kwalolu daba, isikhulumeli sikahulumende uMnumzana Nick Mangwana ubetheka basoze bathathe amanyathelo okwamanje. uMnumzana Mangwana uthe ibandla leMDC likhanya lijonge ukuphazamisa uhambo lwequla likahulumende likwelebhilithani lona elikhokhelwa ngumphathintambo obona ngobudlelwane beZimbabwe lamanye amazwe uMnumzana Sibusiso Moyo. Ibandla leMDC lalo lethule umbiko lisithi uMnumzana Sikhala ubekhuluma ezimele njalo imbono yakhe ngeyakhe yedwa. Isikhulumeli saleli bandla uMnumzana Fortune Daniel Molokele utshele uNtungameli Nkomo eStudio 7 ukuthi le-MDC kayilayo injongo yokugenqula umbuso kaMnangagwa.
Ngifuna ukuthi kuphume obala ukuthi i-MDC njengenhlanganiso singabantu abahlonipha isisekelo sombuso. Ngakho-ke thina asoze sasebenza ubudlwangudlwangu wokhipha uhulumende. Siyi-Democratic Change Movement for Democratic Change, okutho ukuthini siyasebenzisa indlela ezihambelana nesisekelo sombuso ukuthini sitshintshe uhulumende. Ngakho-ke lokhu akukhulume uMsenator Sikhala, ngizamele bengingekho ngizamele ukuyibukela kakutha ividiyo. Ngakhuluma naye wangichazela ukuthini mhlawumbe ibala lisebenzise ligcine selisithathwa ngezinye indlela, but yena ubesithi ukuthini sizazama amandla ethu wonke njenge-MDC ukuthini sincedise iZimbabwe ukuthi iqhubekele phambili, ngoba okwamanje njenge-MDC thinaso sisekanga ngombuso okhona.
Ukuyibeka sobala uMolokele uthi wena uSikhala uyakulandula ubengatsho ukuthi lizavukela umbuso weZANU-PF ngodlakela.
I-MDC asonhlanganiso esebenzisa udlame, isebenzisa i-democratic change.
Ngakho ke asisoze sasebenzisa udlame ukubhenqela uhulumende.
Lige la khuluma ngokuthi lizatshengisela phezu komumo oselizweni selingapi ngohlelo lolo.
Okwamanje kutsese masinyi ukuthi sikhulume ngodaba lolo, kodwa engikwazi ukuthi inkokheli zelihlanganiso zizahlangana ngempela viki zizovumelana ukuthi indlela enhle yokuya phambili ngeyiphi. Ngakho-ke ngemva kwempela viki sabe sesile lokuunderstand ombe lokuzwisisa ukuthi njengenhlanganiso sifuna ukuthi sihambe kanjani. So okwamanje asingeke sakhuluma ukuthi sithembisile ukuthi kube lezinto ezinjalo ngoba asikahlangani njengenkokheli.
Uhulumende uthi intengo isisehla ezitolo, yebo liyakubona.
Iqiniso ukuthi ni endaweni eziningi emavinkilini amaningi intengo zilokhu zikhwela, kwezinye isikhathi ziyehla namhla zikhwele futhi kusasa. So akukabi lokuovali ukuthi ziyehla. So uhulumende ngiyokhulumayo kodwa kwenzakala ebantwini ngenye indawo. So endaweni eziningi intengo zilokhu zikhwela.
Lo ngumnumzana Fortune Daniel Molokele isikhulumeli sebandla le-MDC ubexoxa ecingweni lontungameli inkomo Studio 7 eseHarare. Lingakhohlwa uhlelo le-Studio 7 Live Talk ngo-half past 8 kusiya ku-9 ntambama kumagagasi awe 9:09 AM shortwave 2 12080 labo 15775 kilohertz. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela udaba lokuqhubeka kokuqonga kwintengo yempahla lokudla ikakhulu amafutha ezimota elizweni. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umbiko owethulwe inhlanganiso elobudlelwano lohulumende weleTurkey e-Foundation for Political, Economic and Social Research uveza ukuba kulentathela izindaba ezisebenzela inhlanganiso zezindaba ezizalwane zalelo lizwe ezethula indaba ezisola uhulumende ngaso zonke isikhathi. Lezi ntathela izindaba zisebenzela imisakazo enjenge-BBC, Euronews, Voice of America leminye. Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele Greece ele New Democracy Party umnumzana Kyriakos Mitsotakis ubikwa isengqobe ngesilinganiso esikhulu kukhetho lokudinga inhloko kahulumende lamalunga edalele parliamente enqoba obekhona u-Alexis Tsipras kukhetho olwenziwe ngesonto. Asebenelisa ukuchiya ukunatha utshwala okwedlulise amalawulo e-alcoholism bachaza lesi simo njengesifo esibulalayo ngoba abanye abantu belakho ukubanjwa ngamandla okuthatha umphefumulo wabo. Ngakho bakhuthaza uzulu lenkokheli yenhlangothi ezehlukeneyo zempilo ukuba babambisane ukulwisana lalolu dubo osolubhahile eZimbabwe. UMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labaphatheke kunhlelo zokuba behlukane lokunatha utshwala abasebenzisana labenhlanganiso ye-Alcoholics Anonymous AA eHarare bathi oqakathekileyo ukuba umuntu avume kuqala ukuba uselenkinga elakho ukuphazamisa impila kahle yakhe leyemuli yonke. Umnumzana Thaddeus Munjanja oseleminyaka emithathu echile ukubunatha lobutshwala uthi wananzelela ukuba ulenkinga ngemva kokubhubha kwendodana yakhe eyayiyona yodwa kanye lomfo wabo ayenatha labo yonke imihlobo yotshwala.
What I was doing in mediocrity ended up drinking heavily.
Ngikwenza njengomdlalo yena wakulandela wagcina esengonatha okwedlulise amalawulo. Wangena enkonzini yomgwaqo walimala kakhulu ubangelwa indlela ayesenatha ngayo. Sangiphatha kubi leso sehlakalo sokubhubha kwendodana yami. Ngazethisa umlando ukuba yimi engakubangelayo.
He ended up drinking heavy stuff because he had seen me doing that.
Emveni kokunanzelela ukuba lukhula udubo elizweni okumqoka umjanja uthi ikubhekisa konke umuntu akwenzayo kuNkulunkulu okuyinto esekelwe ngomunye njalo osewazinikela uchiya kunatha utshwala ngendlela ayesenatha ngayo umnumzana Luxon Thomas. UThomas uthi waqala ukunatha ngendlela edlulise amalawulo esesesikolo ekusecondary ngoba wayezizwa engaphelelanga njalo engemukeleki. Kungalolu suku uThomas athi kwathi dlwe kuye ukuba adinge usizo kwaba yikuqala ukukhulumisana labazali bakhe abamxhumanisa labenhlanganiso ye-Alcoholics Anonymous AA. Laye useleminyaka emithathu wachiyayo unatha utshwala esewaphindela e-university ngemva kokuchiyela izifundo zakhe endleleni. Abelapha ngendlela zesintu okubalisa uDr. Ngwenya bathi enye yembangela yalolu dubo yindlela uZulu asephila ngayo kanye lokudla akudlayo lemihlobo yotshwala abunathayo.
I-alcohol abuse isiqongile, utshwala ingozi. Sebengena ke ekunatheni utshwala kancane kancane sokungena ku-alcohol abuse ingqondo ama-neurons sesifa kasela mkanjo, kasela mandla, kasela desire eyokuthi ephumelele ngoba uhlale dakiwe.
Ungwenya uthi akupheleli ekuphazamiseni impilo yalo osenatha okwedlulise amalawulo kuphela kodwa kuchathekela lakumuli yakhe esikhathini umuzi ugcine usuchitheka. Ulandisa ngezinye zezizathu ezifuqa umuntu ukuba aphethe esekulinkinga.
Ukuthi umuntu nxa esecabanga ukuthi indubekho amagetsi akula, amanzi akula, ifuel akula, imithi esibhedlela ngaze kugule akula, gala sigqoko, ugqoke impahla leziyana ezomkambo ezagqokwa ngamakhiwa, yiyo isande best yakhe, amele ivumbulule, eyagqokwa ngomunye umuntu, engela size enye, umba ngazwe lo lawo usuphambanisekile. Usingenise lapho esasinga azanga sikulwele lokho usingenise esigabeni esingayisiso.
Omunye wabodokotela abasebenza kuhlangothi lwemikhuhlane yengqondo esibhedlela seParirinyathwa Psychiatric Unit engu-clinical psychologist osafundela umsebenzi uDr. Charity Mbuva ulandisa ngengozi ekhona nxa umuntu enatha utshwala ngendlela edlulise amalawulo.
Nxa umuntu enatha utshwala uyazilimaza umzimba wakhe, uyaziphambanisa ingqondo, engehlukanisa lezihlobo zakhe, engachitha imali and engaluza i-focus.
Uthi isilinganiso sabanatha utshwala ngalindlela inani lakhona liqhubeka liqansa kukhangelwa abeza esibhedlela seParirinyathwa Psychiatric Unit ukuzadinga usizo lokwelatshwa.
And lawo ama-figures esilawo ngabantu esibabona esibhedlela. Singazi ukuthi lalabo abangabuyi esibhedlela kutsho ukuthi inumber iyedlula khona lapha lapho esizwa khona. It means there are more numbers than this.
Ulandisa njalo ngobudlelwano obukhona phakathi kwalolu dubo lokuzibulala.
Nxa umuntu enathile ngasacabangisisi kuhle kusitsho ukuthi engafikelwa yindubeko noma yiphi engabona ukuzithatha impilo kuyisizathu kumbe kuyisolution.
Unkosazana Thando Gwinji wenhlanganiso ye-National Coordinator of Activists Zimbabwe ulandisa ngokunye kokwenza bafune ukuthatha imiphefumulo yabo abantu.
Nanzelele kakhulu ukuthi ensukwini ezidluleyo siyakhala njengamaZimbabweans. Thina siyazazi impilo kumele ukuthi ngasi yaziphila and asiziphili lezo mpilo and kusuka kusihlukumeze and kusihlukumeza kusuka kulide to depression. Sicine sisiswele lokuthi i-depression yakhona sidilelayo njani.
Kwasekelwa njalo ngomunye wabasakhulayo uPasho Sibanda ubufakazi obuvele kwabohlangothi lwezempilakahle yengqondo esibhedlela seParirinyathwa Psychiatric Unit buveza ukuba liyaqhubeka liqonga inani labazodinga usizo lokwelatshwa ngodubo lokunatha utshwala okwedlulise amalawulo phakathi kukazibandlela kusiyafika inyanga edluleyo kaHlangula. Abesilisa beyibo abaningi ukwedlula abesifazane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Wezemidlalo umqoqeshi weqembu lemidlalo wenguqu eleHighlanders uMandla Mpofu futhi kuzamela adinge abanye abadlali njengoba kulabadlali baleli qembu abambalwa abalimeleyo. Intathe yezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngugcweleyo.
Ikamulo elendazi libe ngujikilo bhanqa 1-1 lelingezi Platinum Stars emdlalweni walo wokuqala uMpofu ezibambe esidukwini. UMpofu uthethe isikhundla esitshiwo nguMatinda Ndlovu njalo utshele intatheli zindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo ukuba uzaqhubekela phambili ngenhlelo ebezivele zikhona kuleli qembu.
Kuzamele sithole abadlali abatsha kuyona le iviki ngoba silabadlali abambalwa abangekhoyo ngenxa yesizathu ezitshiyeneyo. Sizaqhubekela phambili sizama ukuba sidlale ngendlela efunwa liqembu ngoba phela bekungasiyonto eyaqalwe nguMadinda kodwa lisiko elivele likhona kuqembu leHighlanders.
Iqembu leHighlanders lihlezi endaweni yeChimilane engalaneni yemiklomelo njalo lilemiklomelo elichimilane 5 ngemva kokudlala imidlalo elichimilane 3. Phezu kwengalane yemiklomelo kuleqembu leFC Platinum lona eliye emiklomelo engamajima amabili lesikhombisa njalo elinqobele iManchester Diamonds nge-1-0. Endaweni yesibili kuleqembu leChicken Inn lona elilemiklomelo engamajima amabili lesithupha njalo elinqobele iMshwane Stars nge-3-1. Emsileni wengalane uhlezi iqembu leBulawayo Chiefs lona elilemiklomelo e9-2. Kolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu umhlubulwane ezansi yezwekazi lase-Africa usuthembele kumaqembu abalisayo leSouth Africa kanye leMadagascar ukuba iqhubekele phambili kumncintiswano we-Africa Cup of Nations. Amaqembu la afinyelele ukuyadlala kusigaba se-quarter final ngemva kokuba leSouth Africa litshayele Egypt nge-1-0 kuthi leMadagascar lona inqobele Democratic Republic of Congo nge-4-2 ngemva kokutshaywa kwembekwa. Iqembu leSouth Africa lizadlala leNigeria kusigaba se-quarter final kuthi eleMadagascar lizadlala leqembu elizanqoba phakathi komdlalo ozadlalwa namhla phakathi kweGhana leTunisia. Omunye umdlalo ozadlalwa namhla iqembu leMali lizadibana lele-Ivory Coast. Amanye amaqembu asefinyelele kusigaba se-quarter final ngabalisa leSenegal kanye leBenin. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Sondela ntokazi ungesabi ntombenze ngizinikele ngaphelela sondela ngikumba khumbe kancane ungesabeli khatshana angikathathi ukubobotheka kwakho ngenza ngikhotha khothe umlomo obakho ubuhle bume njalo uyinkanyezi yenhliziyo yami ngizinikele ngaphelela kuphaphatheke yami inhliziyo ngangikubona ngizwe ngathi lengxenye yami inyomkile yaphaphatheka sondela eduze khekhe lenhliziyo yami ngiqome ngikukhombise ubunandi bempilo ungangiqoma ngiyasikhwela nyovana lesiyasihlahla esilapha niwenyukiyele umfula ugwembe ugcwele ngingene kweyakho inhliziyo nawe uthole uthando oluqotho iqome ngezinqandle ziqonde ngakini
uma ngimbona yaphaphatheka uma ngimbona shaya luvalo uma ngimbona yaphaphatheka uma ngimbona shaya luvalo
come ntombaza come stanabana come ntombazana come stanabana Comento pasa, con espalda pala, comento pasana, con espalda pasa.
Kude mani yimiki zela abantu zebantwini asebemathandeni singabisempini ukwenda kwela ngumthakathi kakuchayela amathambo iqome ntombi ngebe nguwa ube ngwami omkhulu zonola mvunye lalela mina
umculo okanikhwa kancube sithi ngiqome silethemba likholisile likuzwa uphuma ngapha emsakazweni we Studio 7. Ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umphathi ntambo obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe yikho kubangele ukubhidlika komnotho weZimbabwe njalo ukumisa lolu hlelo kuzabangela ubungcono. Amapholisa eHarare ameme umsekeli kamgcini sihlalo MDC uMnumzana Job Sikhala ngamazwi awethule ngomgqibelo. Walivalelisayo ngusithandekile mhla.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.